tine zuro tine musangano mukuru wedu wetiri kusini unonzi IOC National Assembly. Musangano uyu takakurukura zvakati wandei, nyaya yokubirwa kumaelection, nyaya yokudzingwa kumaMP edu kuparliamendi, nyaya dzose dzakakurukurwa ipapo. Ini semurongi womusangano bato reTPC ndakatumwa nedare guru reCitizens National Assembly kuti ndinosvitsanwa dhi kuna spika yekuvazivisa kuti vaite restet maMP edu awo akadzingwa kusina tsarukano. Naizvozvo sangano redu guru reCitizens National Assembly rakanyorera kumadhi kuna spika kuti haiwa munhu akadzinda vanhu haasi munhu wedu womusangano. Naizvozvo urongwa hwavakatora hwokudzinda maMP edu paliamendi vanga vachidzosa urongwa ihwohwo vadzose maMP edu kudaro.
Pane urongwa here hwekuenda kumatare kuti mugadzirise nyaya iyi vachibati?
Kumatare ezimosva hatinoenda nokuti hatingaregi kuenda kumatare ezimosva kana zvisina kufamba zvakanaka. Nezuro makanzi amutungamiri wedu baba vachamisa vachihwereketa kuti ndehupi urongwa hwatichatora. Vakataura kuchacha diplomatic engagement vakaenda mberi zvakare vachiti ivo tichaita political action pamwe chete nokuita iyo the legal route yanambotaura pamwe chete nepolitical action. Vakataura kuti zvipatena kuti tinobvumidzwa nekumburira mutemo wenyika kuratidzira pakunda fari murunyararo zvinotumidzwa nekumburira mutemo. Saka ndinoimba kuti haa nauya taura vaitaijekesa nhengo dzedu dzose dzepariamendi. Ini semukuru wavo kudare reparliamendi hakuna kana munhu mumwe chete ari kudifaya gwara remusangano.
Ko, zvatiri kuzwa kuti dzimwe nhengo dzenyu dzanga dziri kudare reparamendi mungajekesa kuti zvanga zvifamba sei vachibaya?
Honorable Mulochwa Notlatla pamwe chete nahonorable Timba ndo vandaenda navo kundosiya tsamba mwadhi yedu kuna speaker of parliament.